manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu, gunyana 22, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfinyiro yenya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanoshora mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kumusangano weUnited Nations General Assembly vachiti vaTrump vanoda kuzviita saGoriath weMubhaibheri. Mukuru wekambani yeEconet Wireless vaStrive Taputaira Masiwa vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringa vanhukadzi zvakanyanya. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau votaura pamusoro penyaya yesevha inochengeta zvavanounganidza muchirongwa chebiometric voter registration. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakakatyamadza vanhu vakawanda pasi rose nezuro nekushora kwavakaita mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachiti vanofanira kukurudzira runyararo pasi rose kwete kuda kuita zvemangoromera. Mavhilasi Musanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakakatyamadza vanhu vakawanda pasi rose nemusi wechina nekushora kwavakaita mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachiti vanofanira kukurudzira runyararo pasi rose kwete kuda kuita zvemangoromera. VaMugabe vakati hapana chakaipa kuti vaTrump vazviridzire hwamanda, asi vakati inofanira kunge ichitaura nezverunyararo pasi rose. VaMugabe vakasetsa vamwe vatungamiri mudaro iri apo vakafananidza vaTrump naGoriath weMubhaibheri anongoziva kushandisa chisimba.
Some of us were embarrassed, if not frightened, but what appeared to be the return of the biblical giant called Goliath. Are we having a return of Goliath to our midst who threatens the extinction of other countries?
Vamwe vedu takavhunduka nemashoko anotidzosera kune zviri muBhaibheri zvana Goriath. Todzokera here kumakore ana Goriath aichisidzira kuparadza dzimwe nyika. VaTrump, ridzai wamanda yenyu murunyararo.
Vakatyorazve vanhumbabvu apo vakati vaTrump vanofanira kuridza havo wamanda yavo, asi vachiita izvi kuunza runyararo munyika dzepasi rose. VaMugabe vakashora wuAmerica nekubuda muchibvumirano chakanangana nekuchengetedza mamiriro ekunze cheParis Climate Agreement. Asi vaMugabe vakati Zimbabwe haisi kuzorega nyika dzakabudirira idzi dzichityora zvisungo zvechibvumirano ichi. Sachigaro weMDCT muAmerica vaDan Moyo vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti vanoda kupindira nyaya dzisinei neZimbabwe uye vanoshora vatungamiri vavanoti vanotyora kodzero dzevanhu, asi ivo kunyika kwavo vasingaremekedze vanovapikisa uye vachitonga nedemo.
Tavanzwa vaMugabe vachitaura paUnited Nations. Isusu semaZimbabwean ari kutambura kumusha nevamwe tiri kunze kuno, toona kuti vaMugabe kungotambisa nguva ene mari kuti vatravele vachiuya kuUnited Nations kuzotaura zvinhu zvisina zvazvinobatsira Zimbabwe. Isusu vana veZimbabwe tenge tichida kunzwa vachitaura zvinhu zvavachaita kuti kuve nedemokrasi yechokwadi muZimbabwe.
Mashoko aya atsinirwa namuzvare Tsitsi Chiriseri, chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaratidzira muNew York chichishora matongero ava Mugabe. Muzvare Chiriseri vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, nekuti dai vaMugabe vaiita zvavanotaura, Zimbabwe ingadai isiri mumukanwa mamupere.
Isusu sevanhu vechidiki vanga vari kuUnited Nations tichiratidzirawo ngavaite izvozvo zvavanga vachireva kuna vaTrump kuti vaite izvozvowo kumusha, nekuti kumusha aiwa zvinhu hazvina kumira mushe. Saka tiri kukumbirawo kuti same speech iyoyo yavataura ngavadzosere futi kumba vachiita izvozvo tione change.
Asi mumwe muzvinafundo paMalone University kuOhio muAmerica, vaMoses Rumano, vanoti vafadzwa zvikuru nemashoko avaMugabe ekutsuura vaTrump. Marvelous Mhlanganya, huye Studio 7, Washington.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti unowirirana nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti nyika dzepasi rose dzinofanira kushanda pamwe chete kuti kuve nerunyararo. Uyewo mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avakayambira nyika dzakaita seNorth Korea neIran kuti dzicharangwa zvakaipisisa kana dzakaramba dzichiita zvinhu zvinokanganisa runyararo pasi rose. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vaudza Studio 7 kuti mashoko avaTrump kunyika dzakaita seNorth Korea anokodzera nekuda kwezviito zvenyika idzi.
President Trump's speech was quite forceful, and I think this is a time.
Mashoko President Trump anga akasimba, wezvindo zvinodiwa kana takatarisa zvinopitwa neNorth Korea. Nyika iyi iri kutivhundutsira neshamwari dzedu. Isu tinoda kugadzirisa nyaya iyi murunyararo, asi tinoona kuti North Korea iri kuramba ichidenha uye inenge isingade zvirunyararo.
VaMaguire vati America inotsigira zvikuru zvirango zvakatemerwa North Korea neUnited Nations mushure mekuedza zvombo zvinoparadza pakuru. Uyewo vatiwo vanovimba kuti dzimwe nyika pasi rese dzicharemekedza chisungo ichi. VaMaguire vati vanobvumirana nemamwe mashoko avaMugabe ekuti panofanira kuva nekudyidzana kwakasimba pakati penyika dzepasi rose kuti pave nerunyararo pasi rese.
Who want peace and want to have a peaceful coexistence with
tinotsigira zvirango zvakatemerwa North Korea neUkraine, uye tinoda kushanda nedzimwe nyika kuti tigadzirise dambudziko iri muKorean Peninsula.
Vati America yakazvipira kushanda nenyika dzese dzinoda kuti kuve nerunyararo. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, zvakare vari nhengo yeparamende inomirira makonde muNational Assembly vaKindness Baradza varumbidza vaMugabe vachiti ndivo vegava nezvivindi zvekuudza mutungamiri weAmerica kuti asiyane nenyaya yekubvundutsira dzimwe nyika.
Saka president ndiwo chete wakakwanisa kutaura kuti iwe haikona kutaura mashoko akadaro. Tinoda isu kugara zvakanaka pasi rino, tinoda zveukama kugarisana seukama. Saka rega kutaura mashoko akadaro uchishidzira nyika diki, iwe nekuti uri nyika hombe, unotungamirira nyika hombe. Saka vakatarisa zvikuru president ende vamwe vakavaomberera pavaitaura mashoko avo iwayo.
Mumwe mugari wemuHarare vaNyasha Shumba vaudzawo Studio 7 kuti vanotsigira mashoko emutungamiriri wenyika.
VaMugabe vari right panyaya yekuti vanga vachiudza vaTrump kuti vasavhundusiri dzimwe nyika dzakaita sana North Korea.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube vakurawo nechihwai vati zvakanaka chose kuti vaMugabe vataure nezverunyararo, asi vanofanira kutanga vaona kuti munyika mavo mune runyararo.
Ivo vanotaura zvemabhuli zvavamwe vanoruva vamwe, asi munomu muZimbabwe tanzwa tinogara tine kakusuwa nguva yose yatoenda kusarudza. Munhu asingadi kubva pachigaro, munhu anoshandisa simba kusada kubva pachigaro. Saka nokudaro toshamisika nokuzotukana navaTrump kwavanotaura, isu gore yato vatinoziva ndivaMugabe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vatiwo vaMugabe vakataura mashoko aya kusimbisa ushamwari hwavo nenyika dzakaita seIran neVenezuela. Vatiwo nyika idzodzo dzinodyidzana zvakasimba neZimbabwe, uye vamwe vatungamiri venyika idzi vakatomboshanyira Zimbabwe.
VaMugabe vaida kutaridza kuti vari kudivi renyika idzodzo dzaitwa navaTrump, nokuti nyika idzodzo dzakaita sana Iran dzine kakudyidzana navaMugabe nehurumende yavo. Saka chinano che UN vaida kutaridza kuti chokwadi chiripo vanomirana na Iran na Venezuela.
Zimbabwe nenyika idzi dzakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica nepamusana pekushorwa kwekodzero dzevanhu munyika idzi uye kusaita sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe vanoti mashoko avamugabe anoburitsa pachena kuti vamugabe havana hanya nevanhu muZimbabwe. Tanonoka wande weStudio 7 abata vadeva mavhinga vanorwira kodzero dzevanhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ingagoshora zvimwe nyika yakamira pai iyo Zimbabwe. Nekuti chekutanga ndechekuti vakuru vanoti tanga mumba mako iwe kana uchida nyaya dzerunyararo. Saka vamugabe vasati vasimudza muromo kushamatata kushora pasi rose ngavatange vaona kuti mubereverere mukati mezi vanhu vagere zvakanaka here, vane runyararo here. Zvakarewo vapedza izvozvo votizotanga kukurudzira pasi rose asi vatanga nemumba mavo. Zvakare nyaya yekuti vamugabe vatange nemumba mavo inoenderawo pakutoti kumba kwavo chaiko kwazvimba ngavataurirewo mudzimai wavo ngaazofamba achirova vanhu pasi rose.
President Mugabe vakataura pamusoro pekugarisana zvakanaka pasi pano munofukei nemashoko avakataura kuUnited Nations.
Dambudziko rina vamugabe nderekuti vanoona zvakakodzera kuti vaende kunoparidza runyararo pasi rose vari kuNew York, asi mukati meZimbabwe chaimamuna runyararo. Vanhu vanenge vachirohwa nemauto nemapurisa vasemhaka vachishungurudzwa. Mitemo yavamugabe haina kunaka, haina kunakira vanhu, haisimudziri runyararo. Saka tinofanira kunzwisisa kuti nyaya yerunyararo pasi rose haisingori nyaya yerunyararo yekuti nyika nenyika hadzisi kurwisana, asi inyaya yekuti vanhu pachavo mukati menyika idzodzo ngavagare zvakanaka vasingashungurudzwe nehurumende dzavo.
Zimbabwe pachayo ingaitei kuunza runyararo munyika?
Zvakawanda zvinogona kuitwa neZimbabwe. Chekutanga ndechekutevedzera bumbiro idzva renyika ra2013 rine kodzero dzakawanda dzevanhu. Chepiri ndechekutaurira mauto nemapurisa kuti varemekedze mitemo nekukumbira sangano reZimbabwe Human Rights Commission kuti ridzidzise mapurisa nemauto pamusoro pekodzero dzevanhu.
Vadewa mavhinga vanorwira kodzero dzevanhu uye vari gweta vachitaura vari parunare kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto anoshandira mumvura enyika yeTurkey aburitsa gwaro rinoti vanhu vana vairedzwa, vamwe vangangosvika makumi maviri havasi kuzivikanwa kwavari mushure mekunyura kwechikepe chekuraurisa nhasi changa chakatakura vanhu vari kuedza kuyambuka gungwa kumahombokombe kwenyanza yeBlack Sea iri kuTurkey. Mapurisa emuBritain nhasi apomera mhosva murume ane makore gumi nemasere ekuberekwa yekuedza kuuraya zvichitevera kubhombwa kwechitima chepasi muLondon svondo rapera kwakakuwadzisa vanhu makumi maviri. Muzvina bhizimusi ane mukurumbira muZimbabwe vaStrive Taputaira Masiwa vanoti pasi rose rinofanirwa kutambira chokwadi chekuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringa zvakawanda kusanganisira vanhu. Praxidus Jeremiah weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wezuva rimwe chete wavana muzvina bhizimusi wakarongwa nekambani yeBloomberg muNew York, vamasiwa vakati vakazvionera pache zvavo kuvhiringwa kwakaitwa madzimai ekuMali kuburikidza nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Vamasiwa avo vakataura pamwe nevamwe vana muzvina bhizimusi pamusangano wakaitwa kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly vakati vanhukadzi ndivo vari kuvhiringwa zvakanyanyisa nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Vamasiwa avo vanova muridzi wekambani yeEconet Wireless vakati vakaona vanhukadzi saivo vari kutarisana nedambudziko iri sezvo varivo vanoita mabasa ekurima.
And we're traveling in rural Mali, meeting smallholder farmers, well, primarily women. As we talk to these smallholder farmers,
apo taifamba mumaruwa kumali tichisangana nemadzimai tichitaura nevarimi vechidzimai ava takavabvunza kuti zvii zviri kunetsa vakati vaanani kunze kuri kuchinja mamiriro ako hakusi kusanaya kwemvura zvatava kuda imbeu dzinokwanisa kutibatsira padambudziko iri
vamasiwa vakativo chiri kunetsa mukushandirana kwehurumende nevemabhizimusi ndechekuti vamwe vatungamiri havadaviri kuti kwava neshanduko mune zvemamiriro ekunze vamasiwa vakati izvi zviri kupa kuti vasakoshese gadziriro yekuderedza ukasha hwenjodzi dzakaita semafashamu emvura chizvarwa chezimbabwe chinogara munew york mufundisi peter tembo vanotsigira mashoko avamasiwa vachiti kana mubhaibheri zvirimo zveshanduko yemamiriro ekunze
climate change iriko nekuti inyaya inotaurwa zvakare mushoko ramwari kuti nekumane mazuva ekupedzisira climate change chaveko chava maearthquakes kuchaveko maconditions akasiyana siyana saka tichibva kubhaibheri zvakare tichingoenda kuruzivo nouchenjeri in terms of kuti science advanced inoratidza pachayo kushanduka kuri kuita maseasons nenguva dzatiri tinoidzi saka ndinotendana nazvo kuti tingaitsana nharo maringa nematauriro anoita politics
vatembo vanoti vanokurudzira hurumende kuti dzishande pamwe chete nevemabhizimusi mukubatsirana kuderedza njodzi yedambudziko iri chinangwa chemusangano uyu chainge chiri chekuzeya mushandira pamwe wemabhizimusi nedzihurumende mukugadzirisa matambudziko anokanganisa magariro akanaka evanhu vamwe vaiva pamusangano uyu vanosanganisira vakambova mutungamiri weamerica vabill clinton muridzi wekambani yemicrosoft vabill gates vaaliko dangote muzvina bhizimusi ane mukurumbira muafrica pamwe nevatungamiri venyika dzakatsaukana kusanganisira mutungamiri wegabon vaali bongo ondimba nemutungamiri weghana vanana ado dankwa akufo ado nevamwewo ndakamirira studio 7 munew york ndini praxedes jeremiah
Sachigaro veboka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti seva kana kuti dura rinochengeterwa zvinenge zvaiswa michina yebiometric voter registration ichashandiswa mukunyoresa vavhoti riri kumuzinda wesangano iri kumuHarare nyaya yeseva iyi inonzi yakonzera mutauro wakanyanya munyika zvakatopa kuti vebato reMDCT vaende kumatare edzimhosva vachiti vanoda kuziva kuti iripi amai makarau vanoti seva yakatengwa kubva kukambani yeLuxton Group yekuChina ZEC yanga isiri kubuda pachena kuti seva iripo here kana kuti kwete ichipa mashoko anopesana boka iri rakamboti riri kuda kutenga rikazoti rine imwe tsaru asi iye zvino rave kuimba rumwe rwiyo mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata amai makarau
vari kupinda museva vanhu vari kunyoreswa iye zvino vanotanga vari pakompyuta womushina wavanyoresa yebhiziyarakiti yavanyoresa iyoyo mazita avo anoramba aripo pakompyuta iyoyo anozotorwa kubva pakompyuta iyoyo oendeswa kucentral server yatiinayo kuhead office yatiri kuti consolidation server muchapinda mazita evanhu vese consolidation server iyoyo tinayo vekuzeki yakauya pamwe chete nemabhiziyarakiti ichibva kune vakati mabhiziyarakiti veLuxton Group of Companies
ko zvanga zvichimbonzi panoitwa imwe tenda yekuti pazouye seva yakatouya kudarari
handina kunzwa nyaya yekuti panoitwa tenda yekuti kuyenye seva isu zvatakataurira vevataisangana navo ndekwekuti panoitwa tenda yekutsvaga yatinoti software inonzi Asif haizi seva isoftware inonzi automated fingerprint identification system ndo tenda iripo iye kuti tsvage software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese iwayaungana muconsolidation server tochirana FEC iyoyo software iyoyo ndoinenge akusinonyurura kuti uyu munhu uyu akanyoresa kairi katatu uyu munhu uyu mafingerprints ake tiri kuona kairi katatu ndochete tenda iripo yakamirirwa yesevha hatina kumbobvira takaitaura kuti pane tenda imwe chete yesevha
touyawo panyaya yedzidziso zvinenge zviri kuratidza kuti vanhu havasi kuziva kuti zviri kufamba sei chii chaizvo chiri kuitika
chiri kuitika ndeche ndiri kuona mapata akati wandei vakaita sana Zim Rights vakaita sana ERC kuti vari kuedzaonekwa vanogona kudzidzisa vanhu asi sezvo ichi chiri chirongwa chitsva chirongwa chatiri kutanga izvino ndinodaira zvichatora nguva yekuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika nesuwo tichapinda mufield yatinoti intensive voter education campaign kana tangosarudzwa nemazuva mashomanana ekuti vanhu vachinyoreswa tichibva tadzidzisa vanhu tichiva tisvondo rinouya ndiye munonyoresa kwakati tichifamba tichidzidzisa vanhu tichitisvondo rinouya ndiye munonyoresa kwakati muchienda nezvakati zvakati zvakati zvakati
asi idzo nzvimbo dzekuti vanhu vanozoenda kupi kana makuenderera mberi nechirongwa ichi zvakasimba kana kuti yamuri kuti blitz muchadziburisa rini nzvimbo dzacho dzekuti vanhu vanonyoresa kupi
nzvimbo idzi dziri kuzivikanwa at maprovincial levels tanga takamirira kudziburisa nekuti takavindisana nevemapolitical parties kuti ivo vachatipa vanhu vanonogara nevanhu vedu vekumaprovinci voona rollout plan yakaitwa kumaprovinci voona kuti vari kubvumirana nayo here tisati taiburitsa asi mazita ese aya aakuprovinci yega yega
sachigaro weboka reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDCT kubva mangwana riri kuparura chirongwa chekushanyira vanhu mudzimba dzavo mumwe nemumwe senzira yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya uye kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuzovhota. Mutauriri weMDCT Vaobeti Gutu vanoti bato ravo rakatora nzira yekutsvaga rutsigiro nayo iyi sezvo rakaona kuti kazhinji parinoita misangano mune dzimwe nzvimbo vatsigiri varo vanosara vachishungurudzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF. Vanoti chirongwa chavo ichi icho chinonzi chakachaya chichaita kuti vasangane nemadzishe masabhuku vemakereke pamwe nevanhuwo zvavo vari munzvimbo dzavanogara pasina dambudziko rekutyira upenyu hwavo. Bato reZANU-PF masvondo mashoma adarika rakaumbawo makomiti achange achitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro navagutu.
Isu tiri kuti 2018 chakachaya. Ichi chirongwa chinotaridza kuti takugadzirira kuti chitore masimba gore rinouya pamaelections a 2018. Chakachaya zvinongoreva izvo kuti takudzokera kuvanhu nokuti unoziva kuti isu tiri bato rakazvarwa navanhu. Tiri kuti chakachaya gore rino toda kutaura nemi tiri munharaunda dzenyu.
Ndivanani vamuchange muchitarisira kusangana navo muurongwa hwenyu ihwohwu?
Tinotiwo muchirungu maopinion leaders, masabhuku, masadunhu, madzishe, vakuru vedzichechi variko kumaruwa kuno muno madhorobheni tichivatsanangurira kuti maprogiramu edu isu akamira sei panyaya dzeminda takamira sei panyaya dzedzidzo takamira sei panyaya dzevanhu vanorarama neurema takamira sei panyaya dzeindustrialization takamira sei tichingoti vanatsoziva tingangotiwo muchirungu mapolicies emusangano wedu.
Kana muchinge muchizoenda muchisangana nemunhu 111 hamuoni here kuti zvinototyisa kudarika vanhu vachiuya pamusangano?
Unoona jonga maitirwa zvinoitwa zvine strategy. Tingataura hedu strategy yedu nokuti nyaya dzestrategy hatidzokutaura paruzhinji asi pane maitiro atiri kuita. Kutanga mangwana mugovera vatungamiriri vebato kunational level, provincial level, district level zvichidzika kusvika kubranchi chaiko vanenge vachipinda muvanhu nokuti kupinda muvanhu zvinenge zvichida kuitwa nezvidobi dobi zvounoona kuti nzvimbo yakaita seiyi ine maitirwo anoitwa zvinhu. Vamwe vanoda kusangana navo mudzimba dzavo, vamwe vanoti akwete ngatisanganei kumabasa edu, vamwe vanoti ngatisanganei kuminda yedu. Strategy tinayo, vanhu ngavasatya zvavo.
Mutauriri weMDCT Vaobeti Gutu vari parunare neStudio 7. munhau dzemitambo. Makundano echibuku Super Cup ari kufungaidza utsisvondo rino paine mubvunzo wekuti ndiani achatora mukombe mukuru uyu pamwe nekuzomirira nyika muna 2018 CAF Confederation Cup. Michael Kariati anotipanyaya iye.
Chikwata chine mukombe wechibuku Super Cup Chengezi Platinum Stars chiri kutanga gadziriro yacho nemutambo wakaoma zvikuru Baobab Stadium nesondo. Apo chiri kubandana nema Green Machine eCapes United ayo ari kubheba moto zvinotyisa. Kunyange hazvo madamburo ari pamusha, makepekepe ari kudzirova kumba nekunze zvekuti mutambo uyu uri kutarisirwa kuratidza nhabvu yemhando yepamusoro-soro sezvo Ngezi Platinum Stars yacho ichinetsa kurova munhandare yavo yeBaobab iyoyi. Svondo rino chete makepekepe arova Dynamos 1-0 neHwange 1-0 makundano ekasulaga Premier Soccer League. Asi mumwe wavarairidzi vechikwata ichi Fungai Kwashi anoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe wechibuku Super Cup nekuratidza veruzhinji kuti ndivo maCup Kings emuZimbabwe.
And it was maCup Kings. Saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings. So we have to relive those moments again. Tidzose timu ji malevels ainozikana kuti timu inosimudza mukombe.
Asi sachigaro wemadamburo vaJeremiah Getiseni havasi kubvumirana naKwashi vachiti ivo Ngezi Platinum Stars yanga yakamirira mutambo uyu negumbo rimwe zvekuti vanonekerwa nekuzvambura makepekepe.
Pamutambo wedu neCapes ndati Capes United tinoirova. Takatogadzirira uye tichagadzirira futi chachose. Mutambo uyu wakakosha chaizvo.
Vanotora mukombe uyu vanomirira nyika mumakwikwe CAF Confederation Cup. Asi makepekepe nemadamburo havasi vega vane tarisiro yekuita izvi sezvo FC Platinum iri kudawo mukana uyu apo iri kusangana nechapungu mumandava stadium mangwana. Makundano mamwe chetewo Dynamos iri murufaro stadium neBulawayo City nesondo. Highlanders iri murwendo kuenda kumandava stadium uko iri kufanira kusangana neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tomboenda kuna Mavlas Musanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu paFacebook.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zvakabuda kumusangano weUnited Nations uko mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashora mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiti ivo vaTrump vanoda kuzviita saGoriati weMubhaibheri. Ngatimboendai kune vamwe vanga vari pachirongwa tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Yanga ine zvakanaka zvimwe zvavakataura president vedu. Ndoona sekuti pari zvino hazvina kunaka kuti varande vachibondora kana kudena nyika dzine masimba dzakaita sana United States.
Kuti mashoko akataurwa na president ari right chose asi zvinoda kuti kana wakaparidzira shoko iwe uparidzi waro wotanga kuriita kuti iwane anoritedzera.
This is Felix speaking from China.
Mashoko akataurwa na president mashoko eudzamu. President wedu akataura nezve kuti ngatichengetedze runyararo, ngatichengetedze runyararo, which is your agenda yanga ichingoriko yokuchengetedze runyararo muworld netimatinorarama.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mudzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa mashoko ava Mugabe kumusangano weUnited Nations General Assembly. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. VaRobert Mugabe vanoshora mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kumusangano weUnited Nations uri kuitwa kuNew York. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni we United Nations lapho axothoze ukuxabana kukamongameli wele Melika umnumzana Donald Trump lomkhokheli wele North Korea umnumzana Kim Jong Un. Izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lokubhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti oluqale ngomvulo. Kuhlelo Woza Friday sileqembu le ukukhanya kwezwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UMongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni we United Nations lapho axothoze ukuxabana kukamongameli wele Melika umnumzana Donald Trump lomkhokheli welizwe elaphathisa ukulolonga ibutho leGugurahundi ele North Korea umnumzana Kim Jong Un oqhubeka ngohlelo lokuhlomisa izikhali zenuclear esithi ufuna ukuthwalisa nzima ilizwe le Melika. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo.
UMongameli Robert Mugabe uthi umhlaba wonke jikelele umangaliswa ukuvuka komunye uGoliath ofuna ukudiliza amanye amazwe.
Some of us were embarrassed, if not frightened, but what appeared to be the return of the biblical giant called Goliath.
Ilizwe lami lithanda ukuthi amazwe abe lenkululeko egcweleyo. Yikho kwenza ukuthi silwele amazwe ukuthi azibuse. Abanye bethu bayangekile ngokukhanya kuyikubuya kwendoda elesiqhwaga enjengoGoliath.
UMugabe wethule umbiko lo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York lapho kukhule inkokheli khona evela kwamanye amazwe. Uthe uMongameli Donald Trump kumele azijayele uphondo okuzwayo.
Mr. Trump, please blow your trumpet. Blow your trumpet in a...
Chayi upondo ngendlela okulomculo wokubambana, ukuhlalisana, ukusebenza ndawonye, ukudonsa ndawonye lokukhulumisana esikukhuthazayo, njalo okuzakhuthazwa yiziqondiso zesisekelo sombuso we-United Nations SAUN Charter.
Uthe ilizwe leZimbabwe lizalwisana lalabo abafuna ukunqindezela njengalokhu elakwenza lilwisana labamhlophe ababelonqindezelo olumangalisayo.
Damnation, we shall always resist.
Sakwenza lokhu ngesikhathi silwisana labahuquluzi benotho sisenzela ukuthi sibe lozibuse okwenzela ukuthi senze konke esikufunayo. Yikho sisithi sikhululekile lamhlanje. Lokhu kwenziwa ukuthi sanqoba abahuquluzi benotho ngendlela etshiyeneyo.
UMugabe ugcizelele esithi kungaze kube lomunye umuntu ofuna ukuthi akahlameze abantu ngendlela etshiyeneyo eleZimbabwe lizalwisana laye kuze kuyefika ekugcineni.
Bring us another monster by whatever name, he will suffer the same consequences.
Lethani enye inyamazana engakhanyiyo ukuthi ngenjani, layo sizayehlula kuphela.
Abanye abantu abalalele okwethulwe nguMugabe abagoqela umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai bathe ubekhuluma ize nje. UMoyo uthi uhambo lukaMugabe luchitha imali eningi okumangalisayo.
Mbona ungathi nje bekumosha imali ukuthi abuyele abantu abayi-70 just ube azo-adressa izinto ezingancedi lutho ngesimo selizwe lethu leZimbabwe.
Uphinde wathi kuyamangalisa ukuthi ukhuluma ngokuthula eZimbabwe khona kuloku khahlanyezwa kwelungelo loluntu.
Kuhle ukuthi ukhuluma kanjalo, but akusikho esikubonayo ekwenza kwelakithi eZimbabwe.
Omunye njalo olalele okwethulwe nguMugabe ngumnumzana Thabang Nare uthe ukwethusela uTrump akusoze kuqhuqule lutho.
Uyazithembisa izibhakela, but ngokubona kwami ngumuntu ofisa ukuthi uTrump eke emfonele, ngumuntu ongelabudlelwano loTrump ngenye indlela yokutshengisela uTrump ukuthi hayi lami ngikhona.
UMugabe kakhulumanga ngezijeziso zenoto azifakelwa ngamazwi entshonalanga njengalokhu ajayele ukwenza emhlanganweni we-UN General Assembly. Umoyo uthe kukhanya engani uyabona ukuthi amazwi amaningi kawasalaleli nxa ekhuluma ngodaba lolu. Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba lempophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU-PF uthe uMongameli Mugabe wethule umbiko omuhle kakhulu.
Ama-Afrika kuyabengela umuntu obakhulumelayo ayisiyana ke indoda ehlala izimisele ukubana ikhulume noba nini noba ngaphi noba kubani kangasihi lutho kesabi lutho ukufaka udaba njengoba luyilo nje.
UChuma uthe kuliqiniso ukuthi uMongameli Donald Trump uzenza uGoliyadi.
Indoda vele nje ehlala izikhulumela nje lemathanda. So nxa ungakhangela usuka abe lesimo sibaisana sibili esikaGoliyadi.
UMugabe useMelika labantu abedlula amajumi ayisikhombisa okubikwa ukuthi bathola amadola ayinkulungwane lengxenye 1500 umuntu munye ngamunye ngelanga. Akwaziwa ukuthi ubuyela nini kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Lokhu sikudaba lunye, impilakahle kaMongameli Mugabe ikhanyisa obala izolo lapho esethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations. UMugabe uhwedile okomuntu obonakalayo ukuthi usekhokhobile. Intatheli zindaba yethu uPraxedes Jeremiah ukhona lemhlanganweni we-United Nations eNew York usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Mugabe akazange akhulume ngezijeziso zenotho lonyaka njalo ubengazondanga kangako, ubekhuluma njengomuntu omdala. Uthe esukuma esiya kupodium bekukhanya ukuthi usemadolonzima. Ukhulume njalo ngesigudumezo ethi kulusizo ukuthi enye inkokheli yamazwe omhlaba kayivumi ukuthi kulesigudumezo esesiguqula ezomumo womkhathi i-global warming. Uthe esethula umbiko wakhe izolo abenhlanganiso yezizalwane zeMelika ezimsekelayo abe-December 12 movement batshone betshengisela befola bebizela bethwele amabhakani. Bebevuye belungele ukudibana lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezimele zizetshengisela lazo zisethula izikhalazo zazo kumongameli Robert Mugabe, kodwa ababuyanga abeZimbabwe. Ekukhulumeni kwami labo ukuthi kungani bengabuyanga, bathe abantu bebesemsebenzini ngakho-ke behlulekile ukuzatshengisela njengoba uMugabe ubekumele akhulume ngolwesithathu kwazoguqulwa kwathiwa kakhulume ngolwesine. Obekusobala ngabe-December 12 movement ukuthi abantu abakade betshengisela bebengabantu abathengiweyo ukuthi bazotshengisela bafole, kade bengazi lolutho ukuthi vele batshengiselane ngenjongo bani.
The demonstration is to support, I don't know, I think it's to support the people of Zimbabwe against like US imperialism and against like colonialism.
Abantu bajabulele amazwi kaMongameli Mugabe lonyaka ngoba ubengelalaka kangako. Kuveza ukuba angabe ebona angani uhulumende kaMongameli Donald Trump angaba lobudlelwano obuhle naye. Kutsho abanye abeZimbabwe abangathandanga ukuthathwa amazwi abo emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseNew York, nginguPraxedis Jeremiah.
Siyabonga Praxedis. Lokhu sikudaba lunye. Abameli besigodlo seMelika eZimbabwe labo baphe imbono yabo ngamazwi kaMongameli Mugabe awethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngapha kwele-New York. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama.
Isiphathamandla emahofisini ommeli wakwele-Melika u-Public Affairs Officer uMnumzana David Maguire uthi kunengi okuthiwo nguMongameli Mugabe abakhangelele ukuba kulakho ukuphathisa kwezokusebenzelana phakathi kwamazwe omabili kunye nawamanye awomhlaba wonke.
But what we really want to see is that nations
thina sifisa ukubona izizwe umhlaba wonke zisebenzelana njalo zonke izizwe ezifuna ukuthula zihlonishwe lezo ziqondiso ezikhangasela ukulondolozwa kwalokho kuthula ngaphansi komanyano we-United Nations. Amazwe azihloniphe lalezo ziqondiso ezabekelwa ilizwe le-North Korea, amazwe asebenzisane kulokho.
Kodwa uZulu weZimbabwe uyisole kakhulu linkulumo kamongameli Robert Mugabe yokuthuka inkokheli yakwamanye amazwe ethi ngoba yena laye engekho msulwa kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu. Elinye lamalunga omkhandlo iMDC National Executive Council owebandla leMDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube unkosikazi Evelyn Tatuana engumphathi wesikhwama ebandleni linye esigabeni seHarare uProvincial Treasurer uthi makachiyane lokubamba xambili uMongameli Mugabe.
Khonapha abantu bayachaya nxa sesiya kuma-elections uMugabe uyathatha abantwana ebahambise emakhempini ebatrainer ebayenza abathi imalishayabo ama-youth akhe bebe sebesuka khonapha abantwana lapha sebehamba bechaya abantu betshela abantu amanga njengakathe sesikhangelane lama-elections siyabona ukuthi inoise siqalisile futhi yena uMugabe vele kalakuthula and ukuthula vele kakwazi.
UTatuana uthi uMongameli Mugabe makangabi nguye okhuluma ngezokuthula okungekho elizweni aselibuse okweminyaka phose amachumi amane.
Kukhanya ngani even ama-elections yena akafuni ukuthi abantu nxa sisiya kuma-elections sichuze umuntu esimfunayo sibe free, kodwa yena uyabe efuna ukuthi abantu bonke bebe besithi ZANU-PF and ebe etshela abantwana laba ababehamba labantu bonke laba ababehamba emalokishini kumbe emizini ukuthi vele lina lingavothele enye iparty asoze lihlale khonapha kuhle kumbe ukudla sibili nxa enika abantu kanika abantu ama-political parties amanye uyabe enika abantu abalamakhadi ezanu-PF. Kathesi abantu sebe-register ukuvota abantu bayabatshela ukuthi i-biometric le esiyenzayo vele siyalibona kathesi nxa selivota lingavotele elinye iparty vele sizalibona. So konke lokhu kutshengisa ukuthi ayisokuthula.
Abasakhulayo labo bayisole kakhulu inkulumo kaMugabe lanxa bevumelana labe kutsho kwezokuthula lo manyano umhlaba wonke okwenzakala elizweni leZimbabwe. Omunye wabo nguThathenda Moyo.
Singakhanyela lapha elizweni ukuthula kwangikhona asikuboni ngoba abantu nxa bengathi bamchothoza yena upresident abantu bangikhona siyabona ukuthi bayanyamalala abanye bayachaywa njalo ukuthi abantu baveze izifiso zabo ngokuthula lapha elizweni asikuboni. Kodwa yena upresident usimbona engani umuntu othanda ukuthula nxa engekho lapha elizweni lakhe.
Umoyo usole ukwenza kukaMugabe esithi uye kulomhlangano ezenza umlamlankuzi welizwe le-North Korea.
Ukhanya ngani usezikhohlile indaba ezikhona lapha elizweni akazange azikhulume. So mbona ngani ukuthi khonapho uPresident Mugabe ungani ulahlekile khonapho.
Abanye abakhulumisane lalomsakazo bathi abamangaliswa yikwenza kukamongameli Robert Mugabe osengohlezi esebenzisa ithuba leli emhlanganweni we-United Nations ukuthuka inkokheli yabakwamanye amazwe kulokwethula amazwi akha isizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje bese kuyinsika vukela ukuthi uMongameli Mugabe esebenzise ithuba lokukhuluma emhlanganweni we-United Nations minyaka yonke ngokuchothoza amazwe amethesa izijeziso zenotho kanye labanye bakhe kuZANU-PF esithi izijeziso lezi zithwalisa uZulu mathupha nzima. Kodwa okumangalise iningi izolo yikuthi kazanga ayilokothe lindaba. Imbuzo okhona omkhulu ngothi kanti kungani? UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomhleli wephephandaba le The Standard uMnumzana Kholwani Nyathi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bethlehem sekunanzelela ukuthi awulamuntu olalelayo into indaba yakhe
ngoba siyana zethu xa ikhuluma laphana uyabe khuluma ingani umuntu odinga attention sehambile kuma general assembly amaningi fike ukukhuluma ama sanctions lonke ithuba alitholayo uyakhuluma ama sanctions kodwa awula muntu ngani awula muntu oyizwa indaba yakhe le ukuthi ethu uyavictimize umhlaba wonke nethi sesifikile esiphangeni sokuthi la senanzelela ukuthi into yakhe le ayiphambili awula muntu oyithenga indaba yakhe
ungathini ngamazwi yakhe okunye okunenginengi nje akhulume ngakho
siyananzelela ukuthi abantu bamqakezele sibi lonke umuntu uthe ekhuluma wasukuma bangani yakuchazelela okukhulumayo lanxa sibona namhla ama-platforms amaningi ezindaba ama-newspaper lama-television stations bakhuluma ngaye kodwa ofanele sinanzelele ukuthi akula nto wayikhulumileyo umgazi ngaphandle kokuthethisa abantu lokukhuluma abantu abathanda ukuwuzwa kodwa ebantwini abasele ekhaya lapha ezimbabwe akula nto esingathi uyihambele e-New York uthi eyikhuluma ngoba azange ikhulume ngokuswelakala kwemali lokuthi uzakuthini ukuthi encedisa abantu bezimbabwe ukuthi bekhulume kuduko lolaba abakiro olubangelwayo ukutshabalala komnotho welizwe lokuswelakala kwezimali le mikhuhlane le esiminenginengi azange ikhulume lutho olungathi esingathi esingalubamba sisale sithi umgabe uhambile e-New York ngo-September 2017 wasike wasikhulumela lokhu esikuzwileyo ukuthi ethethi umongameli we-United States u-Donald Trump embiza ngogoliath yikho siyasala sikubambile lokhu otherwise ekukhulumeni uthi esimela ngalo esikhulumele ndaba ezisikhathazayo akulesisele sikubambile
okunye akhulume ngakho ukhulume ngesidingo sokuthi amazwe omhlaba ebambane njengoba nje umhlaba suyilokhu esingathi i-global village wabamba njalo indaba zokuguquka komkhathi wathi kulesidingo sokuthi abantu bahlangane amazwe omhlaba alwisane lalokhu esingathi isingisi yi-climate change ayisizondaba esingamtshayela ihlombe ngazo khonapho
ukhuluma ukhulumile sibili kodwa kufanele sikhangele ukuthi khona okho akukhulumayo nxa eseku-world stage yikho akwenzayo inxa sekhaya siyananzelela ukuthi i-government akula nto eyenzayo ngokuthi ilungiselele izimbabwe nxa sesikhuluma into ze-climate change esikubonayo ukuthi singakhangele ngendlela ababe ngayo umhlabathi kulokhu kutshabalaliswa kwama-forest abantu bayadamula izihlahla akula program e-government esingathi siyayibona enqabeli lokhu ze-climate change
lo ke ngumnumzana Kholwane Nyathi umhleli wephephandaba le The Standard obexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano we-United Nations lapho uMongameli Robert Mugabe ayethule khona amazwi akhe izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Alebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlenga abawelwe ingozi baqhubeke bedinga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba i-earthquake edolobheni le-Mexico City ngemva kokuma kancane izolo. Inkampani ye-Facebook ithi izaqhubela ebeMelika abadinga ubufakazi bokungenela kwele Russia kukhetho lweMelika imbiko ezinkulungwane ezintathu eyethulwa kuFacebook. Izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lokubhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti oluqale ngomvulo zisithi indlela zokuyafika endaweni zokubhalisa ziyahlupha njalo izisebenzi zeZEC zisebenza kancane kancane ukwenza uhlelo lolu luthathe isikhathi eside. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuveze izakhamizi zeHarare ebezibhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti emzini weMbare. Abaningi bathi kunzima ukuthi benelise ukubhalisa ngoba besuka endaweni ezikhatshana lalapho ababhalisela khona. Ekhuluma lentatheli zindaba zeStudio 7, omunye wabakade bebhalisa umnumzana Javius Moyo uthi yena kumthethe amahola amathathu ukuthi enelise ukubhalisa, ethi lokhu kuzavimbela abanye ukubhalisa.
Ngidala ngifikile lapho, ngifike sekungama 10, ubaba la lokhu behlezi la. Nangibabuzile babesithi bafike ngaba half past 9, kanti lokhu sihlezi la 12 o'clock. Lokho sihlezi lapha angikwazi ukuthi iprocess yangikhona ihamba kanjani. Angikwazi angikhona ukuthi abantu bonke bazakwanza ukurejista ngesikhathi sibili. Yikho phela bengingakwazi ukuthi kule one center lapha mina eHarare. Le population elapha eHarare ukuthi i-center le the pace abahamba ngayo le njengoba ubona ukuthi akula bantu lapha ngibona ukuthi abantu abaningi balalo ulwazi ukuthi i-process le-registration siqalisile.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi ukungalungiseki kweZEC sokusobala ngoba le mibiko yezokubhalisa kayikafinyeleli ebantwini bonke okwenza ukuthi abantu bengabhalisi ukuvota ngobuningi. Isakhamuzi seHarare umnumzana Leonard Msipha uthi yena kumthethe isikhathi eside ngenxa yobandlululo lweziphathamandla zeZEC ezikhanya zisipha kuqala ithuba abantu abazakalayo kulozulu mathupha.
Kungithathele isikhathi ukuthi ngibhalise ngoba eMparo kukhatshana. Ngithe ngifika khona ngafika ukubhalisa izikulu labo abazakalayo bona abasingenelayo kumacuse. Okunye njalo yikuthi kulabantu abalutshwane abasincedisayo ukubhalisa.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Michael Mara uthi sokumele iZEC iphangise ukuletha imitshina ye-BVR okuthiwa izalandela, ethi abantu beZimbabwe akumelanga bedine ukuyabhalisa ukuvota.
Mina njengomuntu osebenzela emkambeni nje la angiyasweli isikhathi sokuthi ngihambe ngiye kuma ngizawuthatha isikhathi ukuthi uqede ukurejista kwangikhona. Plus mbonani imishini yabo abayisebenzisayo imilutshwana, ngabe kuthiwa bayakwanisa ukuyingezelela sikwanisa ukuthola ithuba ngesikhathi esifitshane sonke sikwanisa ukubhalisa amavizi ethu kungaba ngcono.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo usebenza ekunhlanganiso yeZimbabwe Democrat Institute uthi indlela iZEC ebhalisa ngayo abantu emadolobheni ikhanya jonge ukwethisa inhliziyo zabantu abahlala emadolobheni okuyikho okulosekelo lwamabandla aphikisayo.
Indaba yokuba le center voter registration biometric voter registration eyodwa eMbare indaba esiyinkinga kakhulu ebantwini ngoba abantu abaningi bazagcina bengaregister. Njalo siyakhangela ukuthi iHarare one of izindaba ezithenjiwe ze-MTC zamasabatha ze-MTC ngako ma bengasavotanga ungasaregistanga kutho ukuthi MTC amasabatha amaningi ma bengavotwanga ungacompare to ama supporters ezanu PF emakhaya akuna ama-voter registration areas amaningi kuthi kungahamba ikhaya lakhona leMbare ama-lines angikhona kulamalayini amakhulu uthola abantu besemalayini bebaningi njalo kuyaphuza bayenza bephuza okungaka ukuthi kuzaregista abantu ihafu yabantu ade beza register ngenxa yani yokuthi akula indawo yangkhona enjani ama-registration areas angkhona malutshwane.
Iziphathamandla zeZEC endaweni zokubhalisa zalile ukukhuluma nentatheli zindaba ukuthi ziphendule insolo zezakhamizi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Woza Woza Friday kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembule ukukhanya kwezwe lona elisanda kuhwatsha iDVD elinengoma ezikumadla lade alo amabili agoqela elithiwa ngilindele umalindelwa kanye lelithiwa mhlaba hlangana
we mhlaba baba hlangana
Mhlaba shangana, shangana, shangana,
Akonga kuzama zame umhlaba amajaha eqembu lokukhanya kwezwele wona yeli kunjongo mnyaka 2013 endaweni yembembeswana ngasekhwezini. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi leli qembu libhekise amabombo edolobheni lakoBulawayo lizodinga indawo zokucindezela ingoma zalo.
Saqalisa ukurekhoda i-first album ngo-2015 ethi Ngilindele uMalindele. Sazorekhoda injalenye i-album ethi Mhlabahlangana ngo-2016. And then lonyaka ngo-2017 esikhangeleyo ukuthi abantu sebeyazi namaphimbo sebefisa ukuthi babone lapho esigida khona. Yikho esikuletha lonyaka li-DVD elihlanganisa uMhlabahlangana loNgilindele uMalindele.
Isikhulumeli seqembu uMayebonga Madiba awuthi ngemva kokuphakela uZulu amadlalati amabili bayakunanzelela ukuba umphakathi uzukhwabitha imisebenzi yabo.
Kathesi sebesamukela sibili kahle ngoba sekubona umculo lo ukuthi ususiya phambili. Kathi ke emuva le sithe siqala besiwubontayo kungumculo ongathi abantu bawuthathi kahle ngathi umculo wakudala bethi umculo wakudala kodwa kathe sesiwubona ukuthi lowo mculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakamise. Kathe sebesamukela sibili kahle ngoba sekubona umculo lo ukuthi ususiya phambili. Kathi ke emuva le sithe siqala besiwubontayo kungumculo ongathi abantu bawuthathi kahle ngathi umculo wakudala bethi umculo wakudala kodwa kathe sesiwubona ukuthi lowo mculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakamise.
Idlalati labo lakuqala balicindezele House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko. Kuthi elesibili balicindezele 10th District Music Studios besebenza loTswarelo Motobe. Imisebenzi yeqembu leyokukhanya kwezwe iyatholakala ebulenjini ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe.com. Ikanti labo abafuna ukuxhumana naleli qembu kwalakho ukuthintana lalo ekhasini lalo leFacebook ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yilo-ke iqembu le ukukhanya kwezwe elisigqibela uhlelo lwethu besilalo-ke uhlelo Woza Friday. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni we-UN lapho acothoze ukuxabana kukamongameli wele Melika umnumzana Donald Trump lomkhokheli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un.
izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lwe-BVR. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.